Vazhinji vataura nestudio 7 vanotingu vadzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetso yakajeka pavanopaka motokari dzavo. Mumwe anesana nemapurisa nhasi ndimuzvari Agnes Chioko avo vanogara nekushanda kusouth Africa. Muzvari Chioko vati pavanoisa motokari yavo panga pasina mitsetso yanga yakajeka izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora makumi mashanu nematatu.
And then they tell me kuti hapana line. Where is the serious spender in this that you could paint your road so that we see? Kana uri mforena uzvione kuti hapana line. Why are they painting the road? And then I have to pay $53.
Muzvari Chioko vati vashandi vekanzuru vari kuita huri vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yeshoko muhomwe.
Ndinofunga nepana pavanhu vanopaka motokari dzichengesa madomasi but every time we drive these cars into Zim, we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry, it is corruption. But the next time, can you paint your line so that we know clearly that this is a no parking zone?
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuro inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatoo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetso yacho haioneke vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Period yacho yavanokupa chetezvinokarisiti vanenge vakupa kaita havazokonsidhi kana 1 hour yacho vanokasika kuzvidzoka vaakukuta se vaakukubhadharisa kana kuti munenge vaakutozokumbira kutiti ndokumbirawo mozodzoka itemted asi 1 hour chisati yakwana. Vakanamona maparking bays aya matiki zvokuti munhu anopaka we-D4D akapaka apo kuti abude momunhu zvonesa andopaka akadya lane is.
Mutauri wekanzuro yechinhoi vati Chaona Mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimiririra yeClient Investment. Asi vaMulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro. Hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Apa Chiburiwa.